ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye nhau dzedu dzanhasi china kurume 29/2018. Mamwe makambani ochema-chema achiti akaiswa pamakambani akaburitswa mumapepanhau achinzi akatyora mutemo wokuburitswa kwemari kunze kwenyika kana kuti externalization of funds, iwo makambani aya asina kana kumboburitsa mari zviri kunze kwemitemo yenyika. Vanhu vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo dzegore rino voumba mubatanidzwa wevanhu vari kukwikwidza vakazvimirira kana kuti Coalition of Independent Candidates. Dare repamusoro rinorambidza hurumende kudzosera chizvarwa cheZimbabwe kuAmerica, uko chiri kudikwa zvichitevera mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe emadhora yachiri kupomerwa nehurumende yavaDonald Trump. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotambira nemufaro kusainwa kwakaitwa neZimbabwe chibvumirano cheAfrican Charter chinobata nyaya dzesarudzo neutongo hwejechetere. Vaimbi vemuZimbabwe vobira mhiri kwaLimpopo vachienda kunofadza zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nemimhanzi pazororo reEaster. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zvakakwaniswa kuitwa nevanhukadzi mumwedzi wakurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibate na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-6080, 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zviri kurongwa nevazhinji pazorore reEaster regore rino. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.